tinoti isusu seusangano regal tinochema pamwe chete nevamwe vedu vari kuUganda vari kudai kubatwa newo mutemo uyu, sezvo tiri kuona kuti maisirwo akaitwa mutemo uyu haana kuda kuti ange achiongororawo kodzero dzeavo vatingati maminorities munyika. Saka kana tichiona kusungwa kwaitwa mutemo uyu, tiri kuona zvichange zvichizoita kuti magariro evanhu muUganda ange achizooma zvikuru, sei kugarisana kwavanoita nevamwe munzvimbo dzavo dzekugara, avo vasinganzwisisi upenyu hwavanorarama sevanhu vanodanana pamwe chete. Saka tinoona kuti inzira ichaita kuti kunge kuine kutambudzwa kushungurudzwa kwevanhu vanorarama upenyu uhwo, and uye tichaona futi kuti zvichange zvichinetsa kuti vanhu ivava vange vachikwanisa kubatsirwa nemutemo, kana kuti angava mamwe maservices avanenge vachitsvaga muUganda nekuparurwa kwaiswa mutemo.
Munotyirawo here kuti zvakadai zvingakwanisa kunge zvichizoitikawo muZimbabwe?
Nyaya idzi ndofunga dziri kutonetsa Afrika yese, nekuti tiri kutarisa kuona kuti inyaya inyaya iri kunetsa muAfrica as a region. Saka hazvingatishamisi kana tikanzwazve tichiti muno muZimbabwe ndoo zvaakuda kuitwa, nekuti tiri kutoona kuti izvozvi kuKenya vari kutochemawo nenyaya iyoyi yekuti vanhu vari kuda futi kuti vasunge mitemo iripo inge ichisimbisisa kuti vange vachinge vachidhila nevanhu vanorarama upenyu hwedu. Saka ndinoona kuti maAfrican leaders, ivo vatungamiriri vedu ava, vanyanyoshandisa nyaya iyi kuti vange vachiendesa mberi nyaya yavo mukati mezvematongerwo enyika, kuti vange varimo mumaofisi avava varambe vachitonga vanhu. Asi tinonyanya kuona kuti dambudziko guru ratiinaro harisiriro dambudziko rengochani, aiwa kwete, matambudziko atiinawo ndo iwawa yekuti vanhu havana mabasa, vanhu havana chekudya, ende vanhu vari kushushikana nematongerwo ari kuitwa nyika dzavari muAfrica.
Pane zvamuchaita here sesangano reGAUS kuti mubatane nemamwewo masangano ari muUganda mukurwisa chisungo ichi?
Tichange tichingoedzawo kuti tibatane navo, tichinzwa kuti vangadawo rubatsiro rwupi, ende tisuwo sevamwe vari kuno ndofunga tisakatonanganawo nematambudziko akada kudaro tisina mutemo wakadaro muno, asi matambudziko ndiwawo mamwe chete. Saka tinenge tichingoona tingabatsirana sei kustrategisa kuti vamwe vedu vange vachitinzwisisawo isusu sevanhu vanorarama upenyu.